musi wechina tiri kuti vana veZimbabwe munoziva maviolent demonstration anosimbobva kumapolitical parties akafanana neMDC. Tinokukurudzirai kuti protect your property, nokuti maviolent demonstrations akaitwa musi wa1 August takaona mota dzichipiswa, mashopu achibiwa zvunhu, property yakawanda ichiparadzwa. Saka ava vari kuda kudemonstrata ndo vaya futi vagara vachiparadza zvunhu. Saka pauri wega wega une zvinhu zvako, zvidzivirire zvinhu zvako, nokuti demonstration yapfuura upenyu hunofanira kuenda mberi. Asi kana zvinhu zvako zvaparadzwa, zvinoreva kuti unenge usisina chokuenderera mberi nacho, upenyu hwako hunoparara. Saka isusu seZANU-PF Youth League, musi unenge uchiitwa mademonstrations aya, tichange takadzivirira nzvimbo dzedu dzose dzatine interest nadzo.
Asi harisi basa remapurisa here ramava kutora iri vatogarepi?
Ibasa ramapurisa. Asi every citizen ine right to protect property yayo. Mupurisa unozomutsvaka property yako yaparadzwa, uye mupurisa haagoni kuva paevery inch yenyika inoyi. Mapurisa tozova kuti ariko sei tisisa majurahoro padzimba dzedu.
Vamwe vanoonawo urongwa hwenyu sekunge huri kuda kunangana nekuvhiringidza urongwa hwebato reMDC vari kuda kuratidzira. Hamuoni here zvichizoita kuti vanhu vange vachizorwisana mumigwagwa?
Unenge angorwisana nomumwe pane zvaanenge achingodawo zvokurwana vamwe. Isu tati toda kudzivirira propati yedu, hatina right here savanhu veZimbabwe.
Saka muchangonangana nemapropati eZANU-PF chete?
Naijonga. Zvimwe izvo ndingagozvitaura kuti izvozvo zvimwe zvee zvavo zvimwe. Ini reganibokuudza nyaya iripo, tiri kukurudzira vana veZimbabwe kuti vanhu vaya vokuparadza midziyo yenyu vari mutaundi musi wa29. Saka pauri dzivirira propati yako, ndo meseji yedu.